Vachitaura pakupera kwerwendo rwavo rwemazuva matatu mudunhu remasonal and west, vachamisa vati zvinorwadza, zvinoshungurudza uye zvinopisa tsitsi kuti vamunangagwa vanoti mabasa eumhondi avari kusangana nawo apo vari kupinda muvanhu haasi echokwadi. Vachamisa vati vari kumira nemashoko avo ekuti motokari yavo yakapfurwa neputi vachiti havana chikonzero chekunyepa.
Zvinopisa tsitsi, zvinorwadza, zvinoshungurudza kuti munangagwa akamira ako, unomira ari munhu mukuru, obva ataurira nyika, otaurira vanomutsigira kuti mabasa erima, mabasa emhirizhonga, mabasa ekuda kuponda akapotsana nesu. Tiri kuzviitira pachedu, tingapenga here? Tingarwara zvakadaro here? TisaZanupf tonoisa matombo mumigwagwa nokupisa matanda mumigwagwa, takamisa chamisa TisaZanupf inonoburisa puti ichibloka marodzi edu nemotokari. TisaZanupf inobudisa mukwende wekukurisa puti kuda kuparadza munhu ari kuzvifambira. Ngava kure, ngava nyare vamwe, ngava zvinyinyipise. Kuna Mwari kudenga uko.
Vachamisa vati chinoshamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuti manyepo asi mapurisa asati apedza ongororo yezvakaitika.
Mapurisa asati ambonzwa kutipa vakabhoya achibvunza zvokuti kwabanze havatoti apedza kana kutima investigation. Iye akutoti kwanzi yeze nhema akaudzwa nani? Akamudza ndiani akamudzaii?
Vachamisa vati vamunangagwa vangadai varega mapurisa apedza ongororo yavo vachiti mashoko avo achaita kuti mapurisa anoziva chokwadi chakaitika atye kuburisa pachena zvakaitika.
But mapurisa anga aripo achiona zvaiitika. Wakuva ripoti yache? Takapa ripoti, vana maikora vakapa ripoti yekuti takavharidzirwa nemunhu wezana asati asungwa. Ivo vakumhanya kutoudza nyika kuti aiwa vari kutambawo.
Vamunangagwa vakaudza nhengo dzebato ravo dzepolisi bhiro nechitatu kuti vasiyane nevamwe vanhu vanoda kushamisira nekuda kuonererwa nemasangano makuru epasi rose mashoko anoonekwa nevakawanda sevaireva vachamisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vamike Dima, avo vanzi vari kubhindura kumusangano webato ravo wepagore sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Munzvimbo dzashanya vachamisa nhasi mumatunhu ezvimba cheGutu neMhondoro, misangano yavo yafamba zvakanaka asi pamboita mhirizhonga pamurombedzi nemucheGutu. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift of Stalos Ziva vati varwiswa muchegutu asi vaenderera mberi nemusangano wavo.
Mabhimba ekumaee vanga vatorwa vanhu vatavdaka kopi vedu but vazovarinisa masikati vazoenda patati nemiting yedu nevanhu vataifanira kusangana navo kubva vanohaya vanhu vemabhimba kuti vauye vavhiringe musangano wedu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mhirizhonga iri kuitika ndeyenguva shoma sezvo vachiti kana nguva yesarudzo yakwana vamunangagwa vachamisa mhirizhonga sezvo vanenge votyira kuti zvinobuda musarudzo zvinozopikiswa.
Zvomaonerangu inini kana takusvika panguva yesarudzo, munangagwa vachada kuti vangoitawo prezenda kuti chimiro chenyika yakatsika mapato anopikisa achipfuurwa kuti zvaanoita. Ndinofunga kuti zvichanga zviyaramba zvakaita sezvakaita ino puresha yaanayo iko zvino nevezeki havazobvumiri zvakadaro zviitike. Zvingatongokanganisa chimiro chake kana achiti achawina, nokuti akarega kudaro kana kuwina kwake kungaindirwa matare, nokuti vanenge vakuti sarudzo mamiriro esarudzo angasina kumira zvakanaka.
Vachamisa vapeta rwendo rwavo mudunhu remasonal and west nhasi. Zvichakadaro MDC Alliance inoti yanyorera United Nations gwaro renyunyuto ichiti haina kufara nemaitirwo akaitwa basa nenhumwe yeUnited Nations amai Alena Johan avo vasina kuita musangano nebato iri apo vanga vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.